Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinobata mvura, izvo zvichagozhesa kugadziriswa kwedambudziko remvura. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinorumbidza Amnesty International mukuendesa kwaro kuAfrican Union dambudziko rekuchorwa kwekodzero dzavanhu muZimbabwe. Mutauriri weParamende yeAmerica vaKevin McCarthy vanobviswa pachigaro ichi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti rikasike kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura pamwe nokusatakurwa kwemarara kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chave muguta iri. Kanzuro yeHarare nezuro yakabudisa mashoko ichiti kune vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi mumisha yeHopley Zone 5, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Studio 7 yakundikana kubata meya weHarare vaIan Makone kuti tunzwe maonero avo. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikatanga nekuvabvunza kuti chiiko chinokonzera dambudziko remvura muguta reHarare gore rega rega.
Dambudziko ratakaona sesangano recombined Harare Residents Association nderekuti pakatovakwa guta reHarare tingati ndo pamwe tingati pakaratidza udera, nechikonzero chekuti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwemadhamu anopa tingati Harare mvura. Saka kusviba kwemvura kunove kunoitika kumusoro kuno tingati muHarare, mvura iyoyo inozowanika zvakare ichienda kuzasi uko yakasviba. Izvozvo dambudziko iroro dambudziko ratichatogara naro kwemakore akawanda. Mvura iyoyo inozobva futi kuzasi ikoko kuoko ichikwidza kumusoro kuuya kuHarare. Tikati mvura iyoyo inenge kunana Lake Chiwelo, kuLake Chiwelo kwaakuzasi tikando pachingu yanoti downstream. Saka naizvozvo idambudziko hombe rekuti dambudziko iroro ndekuti guta rakatovakwa pamusoro pana kuti patinwa nonzi headwaters, dambudziko rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinotipa mvura.
Nyaya iyi yoitwa sei vaAkili?
Iye zvino yave nguva yekuona kuti pavakwa mamwe madhamu matsva anotipa mvura. Ndofunga nyaya yekunzi kunzi kunzi taitotarisira kuti Zinwa yange ichinzwa kuzi Zinwa yaakuita kuti kunzi itipe mvura, yaakuita kuti Muda itipe mvura, yaakuita kuti Kwamusame kubuda mvura. Ndo zvimwe zvatinge tichitotarisira tikati ndo dzatingatoti news dzatinenge tanzwa tochiti ndo basa reZinwa iroro rekuona kuti madhamu avakwa. Izvo zvokuti nzwa kuzi Zinwa yazoita kuti yazopinda kukanzuru yazodai yazodai, izvozvo izvo tingati zvimwe zvacho zvinotozokonzera nyonga nyonga kazhinji kazhinji. Asi dzimwe nguva kana tikati zvandatombotaura pekutanga kuti tinge tinetarisiro kuti ushandira pamwe hwakanaka, uyezve asi vanhu munhu wese ngaaite basa rake sekutumwa kwaakaitwa. Ibasa reZinwa rekuona kuti madhamu avakwa, ibasa reZinwa rekuona kuti catchment areas ava anochengetedzwa kuvhurudza nei apa manyamasa sub catchment kanzo ibasa reema rekuona kuti mudziza hadzikusubiswa saka isusu ndobatarisiro redu kuti munhu ngaabate paanofanira kunge achive nobata kana kuti mabando ehurumende ngaabate paanofanira kunge achive anobata kuti zvinhu zvese zvinoita sei zvinhu zvinogadziriswa nekuti chikonzero chekuti tikaona kuti mukaona kuti dambudziko ratakatarisana naro apo pazinomwa payakambotora nyaya dzemvura muHarare takaita problem yechirungu painoti centralization. Centralization inoita kunge zvakare yaakurwisa tingati principle yedevolution nekuti ezvinezvi tingati bumburo redu remutemo chapter 14 inotaura pamusoro maringe nedevolution zvinotaura kuparadzirwa kwamasimba kuma local authorities saka inenge iri tasiro yedu yekuona kuti hatidi kuzoona hurumende yekumusoro zvakare inge inoita zvekunge yaakuuya kuzoita mabasa emakanzuro hazvizonakidza nechikonzero kuti zvinotanga kurukwisa kana pachinguva kuti militating against devolution iyo yakanyorwa muconstitution.
Saka tarisiro yenyu ndeipi? Chii chamunotarisira panyaya iyi vaakili?
Itarisiro yedu kuti isusu tingati hungava hungatoushandirwa pamwe yatingati pachirongwa inganzi coordination ndoini yatinge ichitarisira kuti ive neitika kwete kuti vava vanowaudzira zvekuita tingati ndozvimwe zvinhu zvinopedzisira zvaakuita kunge zvinounza dambudziko asi sekutaura kwataita zinwa basa rayo ndiro kuvaka madhemu zinwa apa manyama ndiro kuona kuti catchment area iyo yachengetedzeka ngavachiita basa iroro kuti catchment yelekichivere inoi ive inochengetedzeka izvozvo vakaita basa ravo nemazvo tingati ndozvimwe zvinokwanisa kuti zvinhu zvinoita kuti matambudziko emvura ava anoderedzeka bati asi sekutaura kwataita kuti dzimwe dambudziko ratasangana naro ndiringoto lekichivero yakavakwa kumusoro yakavakwa kuzasi kweguta reHarare saka zvaizvo tsvina dzese dziringodzika dzichienda kuzasi ikokoko zvichizokonzera tingati pamwe rinoti pachirungu water pollution mvura iyoyo zvakare yochive inodhura kuchenesa zvakare ichingove iri mvura yakasviba zvichikonzera kuti mvura ive inoita shoma uyezve nyaya yekunge yatatombotaura yekuti kanzuro basa rayo ndekuti mapaipi kana kuti mbombi dzinofamba nemvura dzive dzinochengedzwa nekuti mvura iri kudhouka nzvimbo dzakasiyana siyana isingaite sei isingave inoripewa izvozvo vakaridyusa tingati chirungunonzima mafysical losses kana kuti mvura inenge ichirasika iyoyi zvinotibatsira zvakare kuti mvura ive inoita sei ive inoimprova kana kuti zvive dambudziko rinoderedzeka.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvitsa chikumbiro charo kusangano reAfrican Union richikurudzira kuti African Union imanikidze hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mukuru weAmnesty International muHarare muZimbabwe Muzvare Lucia Masuka vanoti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa chivimbiso chayakaita chekuchengetedza nekusimudzira kodzero dzevanhu.
Rataparura peAmnesty International rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa vimbiso yayakaita mugore ra2018 yokuti ichateerera zvichemo nenhunha dzavanhu ndokuzvamba ichienderera mberi nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzevanhu senge zvaiita hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe. Mugwaro iri tatarisa kutyorwa kwekodzero munguva ya2018 kusvika pakutanga kwegore ra2023 tichibudisa pachena kushandiswa kwakaita mutemo tsimbiridza nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzavanhu kunyanyanyanya avo vaitsoropodza hurumende zvakasakisa izvo kuti vamwe vaidawo kuti vange vachitaura kana kutsoropodza kana kutaridzira vahe vachitya kuti vanosungwa uye kana kuvharirwa muturongo. Tinobudisa pachena kuti vaMnangagwa pamwe chete nehurumende yavo vakarasa mukana wokuti vagadzirise huipi hwanga hwaitika mumasure bati ndokuenderera mberi vachitsikiridza nokutsimbiridza kodzero dzavanhu. Tabudisa zvepachena kuti pakataridzwa kuti papasina chido chokusumudzira nokuchengetedza kodzero dzavanhu izvo zvakaita kuti kurambe kuchiitika kurwiswa kwavanhu kurohwa kwavanhu nokutapwa kwavanhu panguva iyoyo. Tataridza pachena kupfurikidza mugwaro iri kuti mutemo wakasashandiswa zvakanaka uchishandiswa iwo ku chikora kodzero dzavanhu kusunga avo vakaita sevatapire nhau vaida kuti vataure zvisaka zvisina kunaka zvanga zvichiitika mukati menyika kana kuti vaitaura panyaya yeuori.
Avo vanga vari mukuru weAmnesty International muZimbabwe vamuzvare Lucia Masuka vachitaura vari muHarare. Nhano yakatorwa neAmnesty International yekusvitsa nyaya yekodzero dzevanhu vemuZimbabwe kusangano reAfrican Union inorumidzwa zvikuru nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Amnesty International yaita zvakanaka nekuti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa zvinonetsa mukati madzo.
Vahwande, Zimbabwe yagara iri matinoti pachirungu muglobal village. Tinogara nevamwe vatinotyidzana navo, tinogara nevamwe vakatikomberedza. Isu tagara tiri muAfrica munyika 55 tiri memba zvakare seZimbabwe African Union. Nokudaro kana tiri memba yeAfrican Union nekuti takasaina African Charter, tine zvinotarisirwa kuti nyika yedu iite mukudyidzana kwedu nemukugarisana kwedu nevamwe. No, zvaitwa neAmnesty International zvinhu zvakanaka chose kuti edzi momenti timbochema nevamwe vedu vemuAfrica. Kwagara nguva ndefu kupomerwa mhosva dzekunzi vanhu vanotanga kunotarisa maWestern countries nevari kune dzimwe nyika vachisiya vanhu vemudhuze. Saka Amnesty International yagona kuenda kuAfrican Union.
Sei muchiti Amnesty International yagona vaMandinde?
Nekuti kazhinji kwacho kunogara kuchitaurwa nyaya dzekunzi African solutions for African problems. Saka heyo Zimbabwe ichokwadi here chatofanira kubvunzana kuti tine maAfrican problems. Zimbabwe kana tikabvumirana kuti maproblems tinawo, tikabvumirana kuti vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa, vanhu vanoshungurudzwa, maabductions akawanikwa before and after elections, ena nhasi tichiri kuramba tichindwa nezvinhu zvakadaro, zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviya zviya zvinenge zvakakosha kuti zvive zvinhu zvinozevewa neAfrican Union seboka roona kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti tigone kugarisana zvakanaka, nekuti zviri kuita sekunge muno muZimbabwe macho tatozvitadza pake zvedu. Saka hongu zvinhu zvakakosha kuti African Union boka resadak pamwe chete nemamwe mapoka anosanganisa reAfrican Commission for Human and People's Rights aonekwe achibata munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaMandinde, ino African Commission yakakosha zvakadini munyaya iyi?
African Commission yakakosha zvikuru nekuti kuAfrican Union ndiyo yakapiwa chiga chekuti ione nezvekodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti African Union itarise kuti zviri kumbofamba sei muZimbabwe. And sekutanangura kwandichaita ine chimwe chiga chakakosha nekuti ine musangano uri kutouya manje manje African Commission iyoyo. Asi sadhaki zvakare nekuti kandivoka vakatikomberedza ndivo vatinodyidzana navo, ndivo vanhu vedu, ndivo vanoziva nhamo dzedu, ndivo vane mudhuze muri kunyanya kutizirwa neavo vanenge vatiza vaona kuti zvemuno hazvichaita mushure mekungaedza varohwa zvokuti vanosvika kuti vanourayiwa kana kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Saka ivoyo sadhaki nekuti our problem we end up big their problem as well. Zvive zvakakosha kuti vauye vatibatsiro muno muZimbabwe.
Avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende mapurisa anoti kusvika nezuro manheru chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation icho chiri kuitwa mukuedza kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa vasunga vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 64,000. Mapurisa anoti vazhinji vakasungwa ndevemota dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti mashikashika. Vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi mahwindi nevane mota dzisina mitero. Evans Zilinga wa Studio 7 abata mkuru wa Zimbabwe Passengers Association watafadzwa Goliath kutitunze maonero awo.
Chirongwa che chiri kuitwa nema Prezes Zimbabwe Republic Police china kuipa dambudziko ruri kuzongouya ndere kuti zvifambiso zvishoma mugutare Harare izvi zviri kukonzerwa ne zvakawanda.
Sezvipi va Goliath mungapere muenzaniso ipapapo.
Chekutanga kuya kwakwe National Transport Policy yakati chikwiti inobata nezvekufamba kwakanaka kwevanhu muguta reHarare nemamwe maguta. Dambudziko rezvifambiso harina kutanga nhasi ragara riripo. Vamwe vazhinji vanotokwirawo marori, vamwe vanotokwira zvipipipi magofasa namapirate taxi anozikanwa nezita rekuti mushigashiga kuti vanga vachienda kubasa nekudzoka kubva kumabasa vachienda kumba.
Asi kamushikashika iwoyo vamwe vari kuti une njodzi uri kutosungisawo futi panguva idzo dzinedzi.
Idambudziko gurusa. Mota dziri kutakura veruzhinji dzakawanda mungore yataita. Imota dzevanhu vakazvimirira. Ndingangoti mota dzemaprivate. Mota dzemaprivate dziri kutakura vanhu vakawanda. Mota semuenzaniso marori. Mota dzemhando yemawishi, mahonda fiti. Nedzimwe dzemaprivate vari kutakurawo vachibatsira vanhu kuti vange vachienda kudzimba.
Ivo vedzimota ava vamuri kutaura vanenge vachisungirwawo kuita zvipi kuti vamire mumaringe nemutemo?
Inyaya yekuti mota dzinofanira kunge dziri compliant. Nyange pakaitika tsaona vanhu vange vasa kubatsirwa neinsurance. Kechipiri nyaya yekuteerera mitemo yemumugwagwa. Vazhinji vari kutakura veruzhinji vari kutyora mitemo yemugwagwa. Izvi zvinozopinza vanhu panjodzi. Vamwe vanenge vachivhara mugwagwa kuti dzimwe mota dzisapfuure. Vamwe vachimira pavanoda vachiita madereji jinya. Izvi zvinokonzeresa tsaona zvakare.
Kurudziro yenyu imi sevanhu vanofambawo nemabhazi nemichovha iyi yochiti kudini?
Guta rinoda kunge rine mutemo, vanhu vachitedzera mutemo. Mumwe nemumwe anozvifambira anga achifambawo zvakanaka. Dzingave mota, vangava vanhu. Zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke panyaya dzekufamba.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, bazi rehurumende reEnergy and Power Development razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica, $12 billion, kuti rigadzirise zvose zvinodiwa kuti zvienderane nezviri mune dzimwe nyika. MuNew Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza paramende kuti vanoda kuti bhiri reprivate voluntary organization iro rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill ripasiswe kuva mutemo mukati mechikamu chekutanga cheparamende. MuNewsday, mwana wechikoro ane makore 15 wepamuzilikazi high school ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya munhu mushure mekunge atema nechitina umwe mudzidzi mumusoro ndokuzomubaya nechigero. MuNewsday makare, vanhu vana vemumusha uri padyo nenyamakate munzira inobva kuHarare ichienda kuChirundu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuba michero pakange pakudubuka imwe motikari. Muchaneta shoko, Marvin Kachingamire, Rita Marigachando naElden Rovu vachadzoka kudare redzimhosva musi wa12 mwedzi uno waGumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera masera seva mistinji. Ini ndine mubvunzo zvangu. Mubvunzo wangu uri pakuti naimi maminista munoda mapurasa muri kutorera vanhu vanhu vogara kupi inga mari muri kudya wani dzimba maharare muna 10 11 12 kumachidivi siyo mapuraza evanhu avagara uzvavo ha asi mukaona kango makoorinisa zviya kuti kakuda kuparuka
aiwa aiwa tiri tione urombo tinonzwa urombo chaizvo nehamadzadzimwa naFiripi Changwa weZanu ivo vanhu vacho zvevari veZanu vakavhutira zveZanu tine urombo neurombo chaizvo zvichaita zvakanaka kana nyika yasununguka ikaina kusununguka tinongochema nemi tuti dai mawana pombu kugara pari nani mugari nemhuri dzenyu zvakanaka zvichanaka ndivonani pajobheka
ndimi kambaita yutika yezanupefu mechiuraya vanhu ka nechiti makatora mapurazi mazvona kuti zvamaita manje pamavhoti zvazvisingaiti makupisirwa dzimba manje mapurazi mamazvidzirarire murapribiji yangu ndizvo kuti musvunure muzebhekisa vhoti ndakakudzatisai pana vachamiza makaramba zvizvi munogara kupi munotitakuti hatinotakubuseka hatichibuseka but ziva pekuisa vhoti ziva pekuvhotera takakudzatisa pana vachamisa makabudaisa kwazanupefu makawina pisirwa dzimba tichopikai
izvi ndezvinhu zvive zvatairambira zanupf izvi izvozvi izvi ndezvi zvataiziva ndezvichaitika izvizvi tarisai mune zvine zvinhu masapotas ezanupf iyi yakuenda lithium ine usiku ya iri kulodhwa neusiku haikona zvokutamba achilodha achitakura achienda naye kunze kwenyika andobona ndozvatairambira munangagwa izvozvi ndo 5 years dzaita aiwa ndakapedza 5 years apandobva namira ndozvi zvaita izvizvi andiona lithium mese masaga ese ari kuruapasi ari kuenda saka iwo chimbozvifunga kuti tachiita mari yakaita sei vanhu vezanupefu aiwa nezanupefu aiwa hatinyatsonzwananei saka iwo kufunga kuti apa 5 years dzichipera lithium inenge ichiripo here iri kutorwa neusiku ya mudaro ari kutorwa neusiku pakati peusiku ichitakurwa hava kutorara vachitakura kamuchifunga kuti nozanupefu taingoivenga chete izvo zviri kuitika izvo lithium iri kutakurwa neusiku iyi pane pakambotaurwa here kunzi no izvo tatengesa godhi rede mari yakati tatengesa lithium mari yakati zvinongotorwa muchiri mari imemo muchizizi hapana nazvinomboburitsa kana bhajeti yenyika chechi hapana zvinomboburitsa kunzi no tatengesawo zvakati zvakatipawo mari yakati saka ipapo ndipoonoona mumwe munhu achingosapota zanupefu achingoti idhipei unoshaya kuti idhiwa chichanokuitira chaa chaicho ayo lithium iri kutorwa iyi ichienda kuchina ichienda kunyika dzizikuro ichitengeswa ikoko ichienda kuDubai
hapana asingazvizivi here kuti teibva maelections dhora obviously rinotomboshaya simba rezimbabwe kuti vana vezimbabwe muganduke kamutaiwa gavhumendi yashata vakaudza wanira masouth africa kuti kaita kuti katijairira ipapo randa tinoriwisa within 30 minutes anonga amarara izvinge chero vakada kuriga randa anoita mapepa asina 2 days asi zvisinei hazvo chandaikurudzira hangu ndechekuti vana chamisa nemaopposition party vamwe mubatana negavhumendi iripo moonera pamwe kana muine shungu nevana vezimbabwe ikonomi yofamba sei foreign currency mopinza sei ndo zvatatotarisira kuti pamwe ndo zvamungachaita pari zvino kwete zvenyu zvekuti hatiende kuparamende todo kuvhara mabhodha yee zvakadai zvikazodai yee haakoni kutonge nyika
avo vanoti vekuti nhoyi wapisirwa dzimba wapwanyirwa dzimba vachiti takavhotera zano yee zvinoi kana chitauro kuti zano haitiba zano chiororo zano iri kutyora kodzero dzevanhu vanhu vanofunga kuti hee tiri kunyika nawo waakuchema wainyengedzwa nemachikeni ini angakaora izvozvo zvaakuchema vhoti yavo yavakavhotera pazanu ka ndiyo yavaida mazanu zvakaita zvakapfuura saka izvezvizvi vaakuchema chifaraika chifaraitoni kana tichitaura kuti zanu haina kunaka zanu haina basa nemunhu ine basa nemunhu kana ichinge yauda kuvhoterwa kwaakupa vanhu machikeni ini
vana vezimbabwe hapana kusiri kufa aiwa angatipinde mumarodhi tiratidzire nyika yese izvi tikaramba takadai zvizvi tinoramba tichingobirwa zano ichingoziva kuti tikavabira tikavatsidzira tikafuura vanhu vaviri vatatu havazoratidziri futi isi chatinofanira kuita ndechekuti tinongondozivisa mapurisa tida kuita kuratidzira tichisungwa nenyaya yemaelections akabirwa nekuti munangagwa anoisa hama dzake mukabhineti ne neshamwari dzake izvo tofana kuzviratidzira izvozvo nekuti tikaramba takapeta maoko zveshuwa zaano aimbozosiya kasiya masimba eriwe hapana kusiri kufa kuregera tichitwa tinotya kufa kudai muzvipatara musina mushonga ndokutofa kwacho ndokutofa kwa hapana kusiri kufa saka ngatiratidzire zveshuwa vedu wei tikunde miedzo yezano iyi zano yatinetsa ndini Joma paJombera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato reRepublican Party muAmerica nezuro rakavhotera kuti mutauriri weparamende yeAmerica webato ravo vaKevin McCarthy vabve pachigaro chekuva mutauriri weparamende. Izvi zvinotevera kukakavadzana kukuru mukati mebato iri pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nebato iri. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatudze matangiro egakava iri mukati mebato reRepublican Party.
Nyaya yeMcCarthy yakatanga pavakadzwa kuita mutauriri wedare. Vakaedza kutora chigaro ichi, vakaedza mavhoti anokwana 15 vachiedza kupinda pachigaro ichocho zvichiramba kusvika vazoita chirangano nevamwe vebato ravo remaRepublicans kuti ivo nevavo vashoma ivavo vanga vachiti havasi kuda kuti vapinde pachigaro vakabva vabvumirana kuti kusvika temu yapera iyoyi yavaJoe Biden bato remaRepublicans rinotungamirwa navaMcCarthy raitungamirwa navaMcCarthy mudare reparamende raizobvuma kuita zvibvumirano nebato remaDemocrats kuti hurumende irambe ichienda mberi. Saka ndokwakabvira nyaya ikoko sezvatakaona nyaya yebhajeti yekuti nyika ino yeAmerica isabvarwa kana hurumende isatadza kushanda zvakanaka nekuda kwekuti Congress kana kuti paramende yekuno inenge yatadza kupa mvumo yekuti mari ishandiswe nehurumende. VaMcCarthy pavakashaya mavhoti kubato ravo remaRepublicans vakazotaurirana nemaDemocrats vabva vaita chimwe chibvumirano changa chirambwa nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti iwo havachada kuti mari yeAmerica irambe ichiendeswa kuhondo dzakaita sekunana Ukraine nezvimwe zvavari kuti kutambisa mari, asi maDemocrats ari kuti mari inofanira kuramba ichienda ikoko. Saka vaMcCarthy vakaita chibvumirano nemaDemocrats ndobva maDemocrats vavabatsira kuvhota kuti vapasise kana kuti vaise bhajeti rechimbi chimbi richangoshanda kwamazuva 45. Pavakaita izvozvo ndozvakakonzera kuti maRepublicans vai vakanga vamboita chirangano navo kuti havasi kuzochiudzana nemaDemocrats vati aiwaka maputsa chirangano. Saka naizvozvo taavu kubvisa pachigaro obhatara ndipari zvino.
Ko zvino Dr. Guni, chinokonzera kuti vanhu vashomanana mubato reRepublican Party vaite masimba akadaro ivo vari vashoma zvinofamba sei?
Chinoitika ndechekuti vanopota vachisandura atingati mapolicies kana kuti urongwa hwemafambisirwo eparamende yekuno. Pavakaita chibvumirano ichocho kuti vaMcCarthy vapinde vamboedza kanokarara 15 times vakabvisa umwe urongwa kana kuti imwe policy yanga iripo yokuti kuti speaker abviswe pachigaro kubvira makare paidiwa huwandu hwakawanda kana tingati majority kuti vanhu vanenge vari mudare reparamende vati hatichamuda. Asi pavakada chibvumirano ichocho nevashoma ivavo vaMcCarthy vakabva vaipa mvumo yekuti munhu umwe chete zvake ari muRepublican aikwanisa kuti hatichada vaMcCarthy kana kwabva paitwa vhoti yekuti vaone kuti ndezvechokwadi here kuti havachadiwe. Ndo zvakaitika ipapapa kuti vaMcCarthy tunaifunga kuti ivo vachawana maRepublicans akawanda achavatsigira uye vachawanawo maDemocrats akawanda achavatsigira. Asi ndotaona kuti hazvisi zvakaitika apa.
Saka iko zvino nyaya iyi yofambiswa sei takatarisa mberi?
Kana tichitarisa pamutemo weAmerica zvinoreva kuti iye zvinezvi kubato remaRepublicans vaakuchitsvaga kuti weisamwe speaker upi wotoita mavhoti patsva ukowo maDemocrats anenge achibvumidzwa kutaite wo munhu wavo vanoda kutaite speaker we dare reparamenti yokuno asi iwo vamakati pamutemo zvakare vanobvumidzwa kukondesa zvekare kudzokora kuti vada kupinda zvekare asi hationi vachibudirira kana vakada kuita izvozvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC. Ndiri muWashington DC ndine tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.